Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina gumiguru 25, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinhu muhurumende sokora chenese yavari kuita vachidzingirira vanhu vanotengesa parodhi yakutamisa nguva nokuti munhu anokwanisa kushanda parodhi asabhedzesa mari achingori kumba kwake.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusungwa kwevanotengesa mari mumigwagwa kupedza nguva.
Takauya kuno tiri pamembers of parliament, ndingada kuti mukuru wedu kuno Chief Charumbira tichivateedzera tiri vashanu.
Chikwata chenhengo dzedare reparamende chesenati chevanhu vashanu chiri muKigali, guta guru reRwanda, kumusangano wePan African Parliament.
Tanga tichifungawo semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparamend even October apfuura, but toda kuti tipfuurire mberi.
Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu tichakupai hurukurona muzvare Joana Mamombe. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, amai Hillary Clinton nemuzinda wenhau weCNN votumirwa mabambu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa asunga vanhu vanotengesa mari mumigwagwa vanodarika zana nemakumi manomwe kubva svondo rakapera. Vanyati vachitaura nebepa nhau reHerald vanoti vanhu vari kutengesa mari mumigwagwa ava vari kukonzera kusagadzikana kwenyika uye kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Vanoti vari kutevedzera mutemo wechimbi chimbi wakadzikwa weStatutory Instrument 122A wegore rakapera unova chikamu cheExchange Control Amendment Regulations 2017 unorambidza kutengeswa kwemari yekunze. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kupedza nguva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisairo Hanya.
Vaya vari murodha aya maagents, saka kusunga maagents hakuna zvakunobatsira. Vanofanira kuenda pasofi in the system kuti malikages acho musystem. Vanhu vari kumanipulata currency for their own peoples ndiani, because case iripo ya currency manipulation to benefit my big businesses nevanhu vanoita access mari, because vanhu vanoaccessa mari ndo vanozondopa maagents vachitengesa ivo vachipuwa mari yavo, saka ndopa vanofanira kuvhara koko. Zvimwe zviri muhurumende, so corruption yese yavari kuita vachidzingirira vanhu vanotengesa parodhi kutamisa nguva nokuti munhu anokwanisa kushanda parodhi asagodzesa mari achingori kumba kwake. Izvo ndiyo dzigogo rodhi, unokwanisa kutengesa mari uri mumba, uri muofisi, uri muhotera, uri pai. Asi chinofanira kuitwa kugadzirisa malikages ari musystem kureserve bank, magovernment institutions, corporates nevanhu vari muhurumende vanoita zvematongerwo enyika, vakuru vakuru ndo vanokonzeresa zvese izvi.
Asi vanhu ava vanozivikanwa here, uye chii chinoita kuti kana vachizivikanwa vasasungwa?
Haiwa, anofamuka o animals are equal, but some animals are more equal than others. So ivava vando vanenge vari vanhu vakuru, vanotori vanhu vakuru vari mupolitiki guru, vari mucentral committee, vari mupresidium chaimo kumusangano, saka vakwanisa kuzvisunga. Vanhu vane makaro ende havasati vasvika pachokwadi chacho kuti vanoda kuunza new dispensation. Kana vachitoti vava new dispensation inofanira kutouya, zvinofanira kutobva kutanga kuna president chaiko kuti dzingava hama dzake, vangava vana ake, angava mashamwari ake mupolitics, kuti vatotira pasi vachere chikomba. Ndo kune vanhu vane mari dziri kuitwa zvisezvi, and hazviiti kuti vasungwe kuti patoita politica uye zvinobva muna muofisi mavamunangagwa chemo.
Asi kamazuva apera aya takaona vereserve bank vachibhombisa vamwe basa mushure mekunge vaLumumba vati vari kuita zveuori, munoona sei nyaya iyi?
Wakabata futi nezidengi, wakabata ma-agents. Waya wale ma-agents, kune ma-politicians, ma-good fathers, ni ma-good mothers, wano waya. Wano waya wakwa nza mge itapazaria, wakasina liku zidengi matarika, waya akasastingu. Wakasina muna ninga chua kufumira m-system. Chaiko waya fana kutu kilina zidengi, yedo kubakuna gazina. Uzunja hitu kwa pa in the eyes, under the leadership ya gazina. Erika zunza kadiru chitika se. Saka unengo chizuri gazina wa bengi se. Kwa na chile gazunza kadiru chitika mbazi la ono tunga mira. Shweenda futu kukana minister of finance. Shweenda kukazina. Ndi wanafana kukina the whole system. It's just a corrupt system.
Mubunzo kupesira varu wanya. Asi chii chinga itwe kuti nyayaze kuneta. Kana kushomeka kwe bari zizi inge zichipere.
Chinofara kituwa chikuru kukadra mama kure economic fundamentals. Ndi chine chikiwa yafabarisha kuti minika. Kana wane minja, wanofana kuchanza minja ya kucha production. Mahinda sirimu fana kwa production. Kana wana wakaita production, munga wama business. Seba newe kuminja kukana wanupuwa mombe, wachitengeza nyama ya wakuna na European Union. Zatambe itazi ya European Union kote ya tatu na EPC. Wanachitengeza kana pinzi, zataita chitengeza kuna na Tesco. Nema wana Sainsbury, wana Britain, ma big companies, and food industry. Tishindi za kuku, kukana zadaru zoro hati suti neta kuwa na forex. Kata wana forex, forex bank redu reserve bank. Nema bank sayani kwa kuwa na forex kuti apaviti demand ya tenge tinae.
Avo vange vari nyanje munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisairo Hanya, vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Chikwata chenengo dzedare reparamende neseneti chevanhu vashanu chiri muKigali kuta guru reRwanda kumusangano wemasondo maviri uyo wakatanga nemusi wemuvhuro sondo rino. Vari kutungamira chikwata ichi Ishe Fortune Charumbira vanonzi vasarudzwawo kuti vatore chigaro chekwemutevedzeri wemutungamiri wePan African Parliament. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito garepi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa zvikuru nekusarudzwa kwaIshe Charumbira pachigaro ichi vachiti izvi zvinobatsira chimiro chenyika. Vamwe vari muchikwata ichi mumiriri weHatfield Dr. Tapiwa Mashakada, amai Barbara Rhodzi, vanomiririra Chirumanzu, pamwe naamai Stars Mate, vanomiririra Nkai South. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kantemiri weStudio 7 na vatogarepi pamusoro penyaya iyi.
Hamutauri wavari kuno, asisi suta kavu ya kuno tiri members of parliament. Ningada kuti mkuru wedu kuno ni Chief Charumbira, nishiwa chewe zera, tiriwa shano. Kujia Barbara Rhodzi, tina Stars Mate, tina Tapiwa Mashakada. Tumushanda zakanaka, paushano vedi papo, tichivavaria kuti, tise uzi, tarisiru zedu, zenika edu, uye nukubatani za nika edu, Afrika yose, tise mkemo, inoita kuti, wanawai Afrika mabudirile. Sadazi za kuno, zakawanda, inoita wukuti karando jokera, kumusha, Zondiru mungu wabati zikaru parliament. Dono chaka kutiteli zasimbisa parliament yetu. Mkita kwayo kose mke za maruhu za ayo, maprosija za ayo. Noku usimbisa makomiti za atino shandisa parliament. Chiongoro anukita kutisumisa yetu. Chiongoro mende susambi za kanaka. Datika shukuru uye endino imba kutichipa kuno. Datimba rei, datisimbisa yi mkuziwa kwa iyo pale ya nendo shaka si ukama une pan African Parliament ye urumende zedu ingudi urumende hedi ya Zimbabwe ukambo mira si chichi atuwa fandara kuita isuse Zimbabwe kuti contribute kusimba kwe pan African Parliament saka mkuona wangu kuna ita kuti ndivinde kuti pan African Parliament chumi chaka tikoshira si jimbo ya Afrika uye chaka koshira je mapale ya nende hedi kuti asimbe.
Musangano uruko kwe mazuwa mangani onarabu otogarepi?
Ziki mbiri, kiri kuno, tichi kukura, zizi, zina indra na nezi sungo, zi watunga miri yedu, ezinika zedu, marije zedu, alikuno, anoti yedu, sadati, wana iko wasi, wana, wose kiri kuno, takamunga na the whole of Africa. Uye kuno sabu zibogo wano, vanenge vachinda mune zvimwewo zvigaro zvavanenge vachitotungamirira pati kuda kuti kuno inzvimbo yokumirira zvito zvevana veAfrica tichimiriravo zvito zvatinotarisira isu senyika yeZimbabwe kuti dei zvaitwa muutongi hweAfrica nyika yeAfrica yedu izodyidzana nedzimwe macontinent ingewo iri powerful vanhu veAfrica vose vakabatana.
Hurukuro iyi yanga ichiitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navapupuraito Gare P vari kuKigali kuRwanda. Pasa kwebazi redzidzo mari yakakwana ndizvo zviri kupa kuti vanyori nevadhindi vemabhuku varasikirwe nemari sezvo vadzidzi nevarairidzi vari kufotokopa mabhuku kuitira kuti zvidzidzo zvienderere mberi. Izvi zvakabuda kumusangano weZimbabwe International Book Fair uri kuitirwa muHarare. Ata achigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZIB sachigaro webhodhi remusika wemabhuku vaJasper Mainzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuAmerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Vane mhingamupinyi dzavari kusangana nadzo kugadzira mabhuku avo. Zvinova izvo nguva dzakawanda zvinoda kuti vanhu vange vane yatinotisiso foreign currency, mari inodiwa kuti itenge zvinhu zvokugadzira mabhuku zvinobva kunze kwenyika, zvakaita semahingi, zvakaita sepepa dzimweni dzenguva. Izvi zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanogadzira vanodhinda mabhuku, saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndo dziri kunyanyonetsa nekubudirira kwemagariro edu nguva inei muZimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotitwasa.
Vamaenzaniso vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda havachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura.
Chimwe chinhu chatiri kuona chiri kunetsa ngechekuti pasina nyaya yeforex inodiwa iyi, vanhu vakawanda havachakwanisi kutenga mabhuku aya kuti vaverenge. Nenyaya yekuti munhu wese aungofunga kuti daenda kwasa kutenga chekuriritira mhuri yangu ndiwane cheuriri. Kuzotengawo bhuku apa unofanira kungoneka mari kasarira pasaidi.
Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburitsa zvinyorwa zvavo vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana.
Kune vanhu vane maonero nemafungiro anongofunga kuti nyaya yakada kunobatana nezvandabva mukutaura, vane maonero nemafungiro ekuti kana zvinhu zvikangove nekashando kwakadiki chete hazvisisiri zvedu, hazvisisiri zvinhu zvinotibatsira sevanhu. Saka tingati vanhu ivavo varipo pakurambidza shanduko, asi mukurambidza shanduko uchiramba wakabata kana kubatisisa zvinhu zvakare izvozvo uchasara uinazvo uri wega.
Muzvari Roslyn Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino-zvino. Muzvari Mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Vakawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vakumhanyisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega. Hanzi mwana ari kuona televishoni, ipapo ndo kwatikukasika kana vedu vakurerwa netelevizhen uzvinonguva zvinobuda paterevizhen hazvienderani nezera revanhu.
Munyarikani mukuru pamusangano wanhasi muzvinafundo Peter Wasamba vanobva kunyika yeKenya vanoti hurumende dzemuAfrica hadzifanirwe kudzvanyirira vadzidzi nevadzidzisi vezvikoro zvepamusoro kuti pave nebudiriro munyika. ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Bazi rezvemitemo muAmerica razivisa kuti nezuro rakabata zvinoputika zvekuzvigadzirira zvavanoti imhando yemabhombu zvanga zvatumirwa kune vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kumba kwavo kuWashington. Vaimbove gurukota rehurumende yeAmerica amai Hillary Clinton kuNew York uye kumahofisi emuzinda wenhau weCNN kuManhattan. Pasuru yanga ine bhombu rekuCNN yanga yakanyorerwa kune vaimbove mukuru wesangano reCIA vaJohn Brennan. VaBrennan vanozivikanwa zvakanyanya nekushoropodza mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump semuongorori wezvematongerwo enyika. Mune mamwe mashoko ari kuuya anoti rimwe bhombu rawanikwa usiku huno ranga ratumirwa kune mumwe mumiririri wemaDemocrats kuLos Angeles amai Maxine Waters kwakare kuLA. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora chiitiko ichi vakati vachaona kuti nyaya iyi yaferefetwa nomazvo kuitira kuti vakupara mhaka iyi vagone kutongwa nemutemo wenyika. Vachitaura neCNN mukuru wesangano reFBI vaChristopher Wray vati sangano ravo richaita zvose zvarinogona kuti vapari vemhosva iyi vabatwe. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vatatu ava vakarerekera kubato rinopikisa remaDemocrats, saka fungidziro huru ndeyekuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Kubvawo kare mhando dzakasiyana-siyana dzemabhombu dzaishandiswa kuuraya nekukuvadza vazhinji mune zvematongerwo enyika. Musi wa23 chikumi gore rino pakaputika raifungidzwa kuti mhando yebhombu kunhandare yeWhite City Stadium kuBulawayo pakakuvara nekufa vanhu pamusangano weZANU PF wekutsvaka rutsigiro musarudzo dzapfuura. Musi wa18 kurume mugore ra1975 vaive mumwe wevatungamiri veZANU muhondo yeChimurenga vaHerbert Chitepo vanonzi vakaputikirwa nebhombu mumotokari vakafa pamba pavo kuLusaka kuZambia.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kusvika pakupera kwevhiki apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare.
Mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe veMDC vanoti vachange vachirwisa kuti pave nenzira dzekuti kurapwa kwegomarara rezamu kuderedzwe apo vachange vari muparamende gore rino. Muzvare Mamombe avo vane makome gumi nemashanu ekuberekwa ndivo mudare wechidiki mudzimai muparamende asi vanoti gomarara rinobata munhu wese zvisinei nekuti unobva mumba maani kana kuti uri mupfumi here kana kuti uri murombo. Vanoti izvo zvinokoshesa kuongororwa kwedenda iri risati rakomba. Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu, Marvelous Muhlanganya uye aita hurukuro namuzvare Mamombe pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere chegomarara rezamu.
Inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflecta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yecancer. So tanga tichifungawo semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even October apfuura, but toda kuti tipfuurire mberi yekuti tinopusha mapolicies anokwanisa kuwanikwa kuti upenyu hwebreast cancer munhu kana achinge aibatwa hureruke munyika yedu yeZimbabwe, because mukatarisa even kuirapwa kana kunoiscreenwa zviri kudhura zvakanyanyisa mukati muno meZimbabwe. Apa isu semadzimai tisine burden yekunge tichibereka vana, yekunge uyezve tichinge tine burden yekuchengeta mhuri dzedu. Chirongwa ichakatikoshera bot tiri kubata vakadzi.
Imi semudzimai uyezve muri mudare manga muri kutaura kuti makatoitawo zvidzidzo izvezvi zviye zvirwere zvakadai segomarara, mukatitsananguriro kuti zvii zvamakadzidza uyezve zvii zvamungakurudzirawo vanhu panguva iyo chirwere chegomarara rarareza muchiri kurangarirwa.
Inini pazvidzidzo zvangu zvekuchikoro zvandakaita ndine bachelor degree rebiotechnology, asi ndakazoenda kunowedzera zvidzidzo zvangu kunze kwenyika kuUnited Kingdom kwandakaita masters yemolecular biology. Apo pandaitarisa chirwere ichochi checancer taibata zvirwere zvese zvecancer tisingatarise kuti ibreast cancer here kana kuti icancer ipi zvayo. So kunzwisa kwandinoita chirwere ichi chirwere chinosiririsa chaizvo, hachisi chirwere chekuti ungadzivirira pakurarama kwako, because pane atinoti manatural processes muchirungu anenge achiitika mumuviri memunhu zvinokwanisa kunodamaja yatinoti DNA inozokonzeresa kuti macells emunhu mumuviri arambe achiwedzera achiwedzera kusvika anodevelopa yatingati tumor mumuviri inozokonzeresa kuti munhu ange ane cancer.
Avo vanga vari mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa chakatanga chikoro chekudzidzisa vechidiki nhabvu. Kevin Muwodzi anoti akatanga chikoro ichi achishandisa mari yake yaanotambira pamwedzi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Muwodzi uyo akatanga Harvest Stock Academy muCape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Stock Academy.
Vaya muSouth Africa gorera 2012 takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gorera 2016 yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12 tinotraina kuCapricorn which is here in Cape Town. Tino train every Tuesdays ne ma Thursdays. Then to tamba ma games on Saturday. Taka join a league here. Would be FAL Good Hope League.
Muozi anoti chinangwa che Harvest Academy. Deche kusimzira nabu ye vechidiki kudereza misikanzwa. Uye kudzidzisa vechidiki kuremekeza vanhu vakuru.
Kuti tiende community to those people who asina more opportunity to come and play kuma big teams. So takuita toita nature or mentor ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotamba kwaita sana Ajax, but vane chido chekutamba. Saka takuenda all those areas tichipartner neva ma communities. If there are certain people asina kukwanisa kubudira mukuverenga ma books but is good in playing soccer, so those are the things that we are looking forward to do. Batsire vana kubva kuma street, from drugs, from meeting my parents, but there is something that you can do through playing. So we have three races, the Matosa, Makala, the Mazimbabweans, which are helping, but mostly Mazimbabweans are truly Shanda now, because you know.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro che Harvest Academy.
Tambudziko ratiri kusangana naro ndirekuti hatina zvinhu zvakakwana, what say my equipment yekushandisa. Kutrena nevana, but vana vari kutrena ne only four balls, singakwane kushandisa pama drills atinenge tichiita. So that's our big challenge. Mabhora hatina, macones, my jersey and my track suits, my water bottles, first aid kit. So as soon as I took it, we could trigger my shoe records, Atina, those kind of stuff. So that's two takawana, but zero this project. Yeah, so no bad here. So no my challenge that we face as usakanyanya matamzi.
Muodzi uyo anotamba nabvu anodzidziswa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotamba nabvu uyewo chine ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa nabvu. Hilton Masunda.
Have Soccer Academy yakatanga mugore ra 2016. Takatanga chingoda kudzidziswa vana pasina zvatinowana, ende tine shungu dzedu na Kelvin Muodzi. Have Soccer Academy yakatanga kuburikidza nechurch inonzi New Beginnings Harvest International Church. Iri nova pasi pemukuru wedu anonzi Pastor Irene Mapininga. Vanova vekuZimbabwe but tested vari kugara kuno Cape Town. Saka ndogore ratakatanga.
Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda namuodzi ye New Beginnings International Harvest Church, iyo inotungamirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga.
Ndokoshawo ma under 12 ebora kuno Cape Town, South Africa. The team inonzi Harvest Academy. Diri kocha ane magwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St Joseph Maris College, kubva pama under 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana. Ndakaenda gore randakauya kuCape Town ndakaya gore ra 2008, uyezve ndakakura ndingori munhu aingotambawo bhora. Ndakatanga kutamba bhora ndine makoraneta manomwe. Baba vangu vaive vamutambi webhora, vaive mudzidzisi webhora. Baba vangu vanoitwawo Solomon Masunda, vanova vakakocha vatambi vebhora vakaita sa Silver Fox, Wilfred Mugay, nana Brennan Siska, nana Usman Misi the late, nevamwe vakadaro.
Kunyange hazo Muodzi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza mwoyo wake. Ndakamirira Studio 7 mu Cape Town, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusungwa kwevanotengesa mari mumigwagwa kupedza nguva. Chikwata chenhengo dzedare reparamende cheseneti chevanhu vashanu chiri muKigali, guta guru reRwanda, kumusangano wePan African Parliament. Muchirongwa chedu chekucherechedza mwedzi wegomarara rezamu, takupai hurukuro namuzvare Joana Mamombe. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, amai Hillary Clinton nemuzinda wenhau weCNN votumirwa mabambu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Kana mchida kutumira tamba mbozha, zitumei kustudio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ano kuwone kai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC, ndichiti, moskwira zvakanaka muri Zimbabwe.